Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu zvichireva kuti pavatungamiri venyika dzose dzepasi rino ndivo vanyanya kukwegura. Asi vaMugabe vakazivisa panhepfenyuro yeZBC TV kuti havasi kuzosiya basa nekuti hapana anokwanisa kutungamira nyika mubato ravo uye ivo vanoti vachiri kuzvinzwa. Mashoko avaMugabe anotsinirawo zvakataurwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe kuti kunyangwe vaMugabe vari chitunha vanokwanisa kuramba vachitungamira nyika.
Tichafilda Mugabe one day kana mwari akadesaida kuti Mugabe ifa. Tichafilda candidate some corpse iri pa ballot paper. Mukaona vanhu vakavhotera Mugabe ari corpse. Ndiri kukutaurira just to show people kuti vanhu vanoda president wavo sei.
Munyori mukuru muzanu PF Youth League vakudzai Chipanga vanotenderana nemashoko amai Mugabe aya.
VaMugabe vakaitwa pachigaro ichi nebato rezanu PF. Ndiro bato zve rinokwanisa kuti vaMugabe vachibve pachigaro kandi varamba varipo. Pare zvino bato rezanu PF tiri kufara neutungamiriro vaMugabe. Tati kumboti ngavarambe varipo.
Gurukota rinoona nezveumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanotiwo vaMugabe mutungamiri ane ungwaru kunyangwe hazvo vave mukweguri.
Saka vazhinji vanotaura izvozvo kuti vakura dai vachizorora kusaziva nokuti dai vachigara navo pasi vanotoziva kuti pfungwa dzemurume uyu dzinopinza kudarika dzevane makore makumi mashanu, dzinopinza kudarika dzevane makore makumi mana. Saka isu chatinowana pana vaMugabe ruzivo iwisdom yavanayo ndo yatinofanira kuti titore kwavari tichiendesa nyika kumberi. Saka vanoti vakura vaita sei asatambonzwa kutonzi baba vakura saka havasiri baba.
Ko kusasiya basa kwavaMugabe uku kunorevei chaizvo? Mupepeti mukuru webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya vanoti nyaya yekufira muhofisi ndicho chagara chiri icho chido chavaMugabe.
VaMugabe has always had the intention yokuti vagare vaite leader for life mupato ravo handiti. So kana vachiti hapana muwe anokwanisa kuita president, is just confirmation yethinking yavo yokuti we don't want anybody kuti aite successor. Ivo ndivo vachaita successor of his own succession plan. Havadi madeputies avo, he always appointed madeputies vasingaiti sei, vasingakwanisi kuti vavabatsire basa ravo kuitira kuti he always the outstanding man pashow yavo.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvinafundo Henry Dzinotyiwei. VaMuleya vatiwo zviri pachena kuti vaMugabe vakura uye kutungamira nyika kunenge kwave kuvaremera.
Obviously havachakwanisi 93 havachaendi kuofisi kava vanongoenda pacabinet chete musi weTuesday. Mukaenda Monday movacheka, Wednesday, Thursday hamuvawani ikoko. Unonzi vari kustate house kana vari kumba kwavo, but basically at the end of the day havasi kushanda. And then kana ivo vachiti madeputies avo hagoni basa handiti, it means kuti Zimbabwe government haishandi. Ivo havasi kuita basa, madeputy acho are incompetent, hagoni basa. So ndiani ari kurana government yacho?
Muzvinafundo Dzinotyiwei vatenderanawo nemashoko aya vachiti kutungamira nyika kunoda munhu anenge achitemwa dzinobva ropa.
Basa rokutungamirira nyika ibasa rakaoma zvokuti kana munhu akapinda mubasa iroro aine chokwadi achishanda nesimba hazvigoneki kuti munhu iyeye angagara pachigaro kwenguva yakarebesa. Otherwise munhu unotofaka. Munhu anenge achida kushanda achishandira nyika, simba rinodiwa ipapo nepfukwa nenguva yokuzviita zvinotoda munhu wechidiki ane simba kuti aite izvozvo.
Kunyange hazvo vaMugabe vakashora vamwe mubato ravo vachiti havaone paine angakwanise kutungamira, vakaratidza kuti vane chivimbo nemudzimai wavo amai Grace Mugabe nezvavari kuita mubato. Izvi zvapa vamwe kuti vafunge kuti vaMugabe vanoda kuti amai Mugabe avo vari kunzi vari kuchimwe chikwata chinonzi Generation 40 vanodawo kutungamira. Mashoko aya anotsinirawo zvakambotaurwa navachipanga zvekuti pari kudiwa mumwe munhu wemhuri yavaMugabe kuti atungamire nyika kana vaMugabe vachinge vaenda pamudyandigere. Asi mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia, avo vanoonekwa sevanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanoti izvi hazvifaniri kuitika. Muzvinafundo Dzinotyiwei vanotsinira mashoko ekuti vamugabe vanoda kuti wemhuri yavo atore chigaro nekuti vanotya kuti pakangouya mumwe munhu anogona kuzofukura hapwa. Asi vamahiya vanoti havafunge kuti vakarwawo nderusununguko vacharegedza mai mugabe vachitora chigaro.
Vese vamuri kuona vari kuita zvavari kuita izvi pavakawanda napo vakawanda ipapo pana vamugabe ipapo. Kana vamugabe vakanga vasipo kana kuti vakanga zvaitika sezvauri kutaura, hapana asingazivi kuti one nyika yedu yeZimbabwe ine vanhu vanoda runyararo. Chechipiri ndechekuti varwiri vorusununguko vari kutungamirira mabazi ehurumende ane chekuita nerunyararo vanogona chose. Handina chokubvisa pavari kana kuti chokuwedzera. Izvozvo ndinofungidzirawo nekufunga kwemunhu kuti kugona kwave ikoko kukashandiswa panguva yakaita saiyoyo, hatingaoni pangafanira kuti pange paine bopoto riripo.
Asi kana muchiti vakarwa hondo vari mumapazi ehurumende, muri kutaura here kuti vemapurisa nevari mumauto havanogona kuzopindira kana paakuda kuita bata murefu bata mupfupi?
Ndo basa ravo ka rekuti vanofanira kuisa runyararo munyika ka. Ndo basa ravo rokutodzivirira kuti parege kuva nebongozozo rokuurayiwa kwenyi, kurayana kwevanhu nezvimwe zvakadaro. Ndo basa ravo. Plus hapana ane kuona kwangu angaita izvozvo pane vangafungidzirwa kuti vangange vari mumativi akasiyana. Hakuna rimwe divi rine simba rokumira nerimwe divi. Hapana. Tikutaura pamusoro penyaya yenyika, hatisi kutaura nyaya yekurwisana. Tikutaura nenyaya yenyika. Saka vanodzivirira nyika vanofanira kungoramba vachiita zvokudzivirira nyika. Nyaya yapera.
Vamahiya vanotiwo sevari wehondo yerusununguko vane chisungo chekuti vamunangagwa vachatungamira bato reZANU-PF kana vamugabe vachinge vasiya basa.
Even nyaya yesuccession yatiri kutaura iyi, ndosaka isusu patakanga tichirova hondo yechimurenga takainda kumisha. Vanozvinzwa vari kumisha vanozviziva kuti vana Comrade Moto kana kuri kwana Murehwa uko kwana Chenda Mbuya kutanda Chikore neinyanga vaiziva kuti taitaura party structure. Ndini ndaidzidzisa tichivaudza kuti mukuru wedu ndevamugabe, achateera vari kuteera izvino ndiva muzinda. Ivo vasipo asi anozoteera ndiva munangagwa. Kuchizouya vana mutumbuka panyaya dzedzidzidzo zvese kusvika taburitsa. Saka succession yanga yagara yakatoitwa kare. Kunze kwenyaya yedynasty kana iriyo ingade kuvapo, haipo zvishuwa. Nyaya yeumambo hwakaita saihwohwo hatinombi takaitaura. Saka ndinofungidzira kuti hapambofa pakaita dambudziko rine chekuita nekuti bongozozo. Nyika yedu vanhu vedu vanoda rugare because vanoziva kuti hondo is not a dinner party, hapana anoida.
Asi vamwe vainge vari vakuru vakuru muhondo yerusununguko vanamba kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti hapana chisungo chakadai chekuti vamunangagwa ndivo vanozotungamira. Vati munguva yehondo pakaputsika dende rine mukaka sezvo painge paine dzimwe hwitakwi dzakaita savatongogara nevamwe vaive vakuru vakuru kuna vamunangagwa. Asi vati havo vakarwa hondo yerusununguko vakawanda vemuzandla vari kutenderana kuti amai mugabe havafaniri kutungamira nyika uye vari mushishi kutaurawo nevezipra vachitarisira kuita musangano mukuru mwedzi unouya. Asi vati havasi vose vari kutsigira vamunangagwa sezvo vari kuvapomera mhosva yeugwara. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Eldred Masunungure vayambirawo kuti panogona kumboita bata murefu bata mupfupi kana vamugabe vakafira pachigaro.
Mapisa iwayo that's inevitable. Handifungi kuti zvimwe vangangu vane runyararo maererano kutambidzana because kutambidzana nyingi chigaro because vamugabe vanenge vafa and vakawanda vari kufarireti kutora chigaro ichocho. So I think pangangu hanesi nekurwisana but probably for a short period.
Asi vati havo vamunangagwa ndivo vari pedyo pedyo nechigaro chamambo kana vamugabe vachinge vafira muhofisi.
Kuri kuti zvimwe rufu I think vamunangagwa vari vari padhuze vari padhuze munhu agara nevamugabe for a long time. So I think vari best position to take over. But if ari ma circumstances amwe asi erufu then zvimwe So that is being very, more complicated. But it and I think Ramanangawari in a better position to take off.
Kunyangwe hazvo vamugabe vari kuti mutungamiri anobva kuvanhu nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti munyika munogona kusagadzikana kana vakafira pachigaro uye vanofanira kudoma achatora tsvimbo dzavo kana kurega vanhu vachisarudza vavanoda kwete kupinza nyika muna taisireva kana kuramba vachiti ngoma ndedzemiti kana dzikatsemuka tinoveza dzimwe.